Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichithi hey no misoroya na udza nasi chishanu mbuzi 13 2015 kurwira masimba muzano PF koramba kuchienderera mberi pamberi pemusangano wepagore webato iri uchaitwa mwedzi unouya. Bato reMDC rinotungamirwa nava Morgan Tsvangirai rinoparurazve bepanauraro reThe Changing Times richiti raita izvi sezvo risiri kuwana mukana wekutaura nhunha dzaro mumapepa ehurumende. Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti veruzhinji vanofanirwa kutambira kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ndivo mukokeri pari zvino wezvinoitwa zvese mubato nehurumende kunyangwe hazvo vasiri muhurumende. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa hutsinye huri kuitwa nemapurisa ari kuzvindikita pamwe nekusunga vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.